Vashaura nevatori venhaumo Harare nhasi, sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, vati danho ravatora iri nderekuedza kuti mitsetse isareba musi wekuvhota uye vaita izvi mumatunhu ane vanhu vakawanda vakanyoresa kuvhota sezvo dzimwe nzvimbo dziine vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakanyoresa kuvhota. Amai Chigumba vati vakaita izvi vachitevera mutemo wesarudzo uyo uchangobva mukuvandudzwa uyo unovapa masimba ekuisa dzimwe nzvimbo dzekuvhotera.
Mupolling station akangoti wedzerei zvishoma nekuti takaona kuti isu vanhu vatakanga taregista vakanga vakati wandi. Saka nguva dzese kana tichienda kusarudzwa ndimuudza kuti vamwe vanhu vanotanga vacharara vari mumutsetse unenge uchitenderera uchigonyoroka. Ndobva taona kuti toita sei kuti vanhu vedu vasadi vasaswere kana kuti vachitsva nezuva kana kuti vachitonhorwa vari mumutsetse. Ndobva taona kuti tikatora vanhu 1000 tikati ndo vanogona kunyatsoenda vachinovhoteswa pakati pa7 dzemakuseni ne7 dzemanheru, tochiti polling station yega yega inofanira kunge ine vanhu 1000. Ndobva taona kuti mapolling station atatinawo kune mamwe akanga aine vanhu 5000 vanga vakaregistwa kuvhota. Ndobva tavakamura ndobva tati kuite tumwe tumapolling station tudiki tunenge turi mukati mepolling station hombe tokuti panenge paine apa 1000 kuti makiyo edu asarebe.
Asi danho iri ratsoropodzwa nemutungamiriri weEconomic Justice for Women Muzvare Margaret Mutsamvi, avo vati zvaitwa neZeki izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vagotadza kuvhota musi wa30 Chikunguru pachaitwa sarudzo.
Ndiri kufunga kuti nyaya yekutongoisa mamwe mapolling station nepane time pane madays asara is an issue yekutongocreata confusion amongst the electorate. Indiri kuziva pandakaregista ndakanoverifya ipapo ndikatonocheka voters roll ndopandongoziva. Saka kuzozwa kuti ivai panoenda ikwakati zvaukukonzeresa confusion zvinoita kuti electorate zvinoita kuti environment isaite free and fair.
Asi amai Chigumba vati hapana chinotadzisa vanhu kuti vavhote sezvo nzvimbo dzavaisa itsva idzi dzichange dziri parutivi pedzagara dzakanyoreswa nevanhu kuti ndipo pavachavhotera. Vaenderera mberi vachiti sekomisheni vakatotsvaga vanhu vose vachaita basa rekuvhotesa musi wesarudzo. Nzvimbo dzekuvhotera dzakaziviswa neZek dzinosvika zviuru 10 nemazana mapfumbamwe ane 75 mumawadhi chiuru nemazana mapfumbamwe ane 55. Zvichakadai, amai Chigumba varamba kuti komisheni yavo ndiyo yakapa bato reZANU-PF nhamba dzevanhu dzairi kushandisa kufonera vanhu richitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vanhu vakawanda vari kuti vari kufonerwa neZANU-PF. Panguva iyo Zeki yakaramba kuburitsa gwaro rine mifananidzo yevanhu.
Isi hatina kupa mapato ezvematongerwo enyika nhare dzevanhu kana kuti namba dzemafoni evanhu. Kana paine kwazviri kuitwa zviri kutotinetsawo tichatobatanawo neavo vane masimba ekuferefeta nyaya kuti tiferefete tione kuti vanhu ava mafoni namba evanhu vakawana kupi. Asi ndoda kutaurira vanhu kuti havana kuawana kwatiri seZeki.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe kuti bato ravo riri kuwana manhamba evanhu kupi. Amai Chigumba vati havasi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota vachiti gwaro rine mifananidzo yevanhu rinogona kupinda mumaoko asiriwo rikazoshandiswa zvisirizvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.